Masikati yakanaka vatereri tinosangana zvakare. Masikati anhasi uri musi wemuvhuro ndira 1 2018. Ndinoti gore idzva rakanaka kwamuri mose. Tapinda mugore iri nenyasha dzamwari. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zeziniga ndiri muWashington DC ndichiti Happy New Year kwamuri mose. Yezvinoye zviri muchirongwa chanhasi. Vechidiki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa. Sarudzo dzakachena mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikore mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefetireza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo pane nehurumende itsva vechidiki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa. Sarudzo dzakachena mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikoro mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vatataura navo vati vane tariro yekuti gore ra2018 richasandura zvinhu kuti upenyu hwavo huendeke. Vafara Igwenure vanoti kuenda kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakavapa tariro yekuti hurumende yavepo ichagadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vakwanise kuenda kuzvikoro zvavanoda kuti vawane dzidzo iyo vanoti yakakosha kuti munhu akwanise kurarama zvakanaka.
Nyika yataa kurarama mazuva ano inyika inoda kuti unge uchikwanisa kukombita nenyaya dzedzidzo dzaunenge uinadzo. Ende kuti vanhu vapunduke vabve muurombo hwavainawo, tofanira kunge tichikwanisa kunge tichidzidza. So nyaya yedzidzo inyaya yandiri kutarisira kuti ichange iri pamberi panyaya dzatiri kuda kuti dzigadziriswe muna 2018.
Mumwe wechidiki anogara kwaMutare uye ari muimbi wejazz Lindi Wenyika audza Studio 7 kuti anotarisira kuti gore ra2018 richarerutsa mararamire ake semuimbi. Lindi waanoti anotarisira kuti upfumi huchanaka kuti vanhu vakwanise kutandara nekuenda kumagitare.
Saka kana vanhu vasina mari zvinoreva kuti isusu tinozoshaya mari, because mari yatinorarama nayo imari yainosara after people have done zvakakosha mumba and everything. Kana uda kuzviintertaina vanouya kwatiri for entertainment. So as long as passing any structures in place tinoita kuti vanhu vagone kurarama, vozowana kuti nesuwo tirarame, then it means tinenge tichori patakatangira.
Muzvare Joana Mamombe vanoti semusikana wechidiki vanotarisira kuti mabasa achawanikwa uye vachawanawo mukana wekutanga mabhizimisi pamwe nekuti vechidiki vapiwe mukana wekuti vawane dzidzo.
Then ndotarisawo panyaya yematongerwo enyika, tiri kutarisa kuti vechidiki vachange vakapombonoka kunyanya-nyanya madzimai echidiki vachange vachipombonoka kunge vachiparticipatawo mumatongerwo enyika. So ndozvandiri kungotarisirawo sewechidiki mugore ra2018.
Muzvare Cosette Chirinda vanoti shuviro yavo huru ndeyekuti dai hurumende yavamunangagwa yaita sarudzo dzakachena.
Sezvo ruro gore ratichaenda kusarudzo dzekusarudza mutungamiri wenyika nemamembers of parliament edu nemacouncillors edu, shuviro yangu ndeyekuti tichange tine mukana wekusarudza zviri pamwoyo pedu zvisina kutyisidzirwa kana kumanikidzirwa, asi kuti tine runyararo uye pasina kurohwa, pasina kushungurudzwa, asi tichiita zvatinoda zviri pamwoyo yedu tigosarudza vatungamiriri vatino
izvi zvatsikirwa nemumwe wechidiki vaFilimon Jambaya avo vati vanotarisira kuti vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vanoda vanokwanisa kugadzirisa zvichemo zvavo.
Chatongo kukurudzira vechidiki vasati varegistra kuvhota mudhango achivhota, so that we will be able kutinge tichisarudza hurumende yatinoda isusu, kwete hurumende iripo iyi nekuti haina maopportunities atichange tichizonzwa. Tichangoramba tichiona aya anonzi madhangote deals achangoramba achinyorwa nestate media kuti achange achiuya, asi pasina chichange chichiuya. Vechidiki vanofanira kunge vachinovhota, ndotarira tinayo kuti vechidiki vanofanira kunge vachinge vachiratidza direction yekuti vange vachivhota gore ra2018.
Mukuru weZimbabwe Youth Forum vaWellington Zindove vati semaonero avo, hurumende iripo inofanira kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika nekurwisa uori kuti upfumi hwenyika hugadzirisike. Vanoti 2018 igore rinogona kunakira munhu wese kana hurumende ikapa vanhu mukana wekuvhota zvisina mhirizhonga. Vechidiki ava vanoti vakafara chose nekusiya basa kwavamugabe, avo vati munhu ainge avavharira mikana yavo yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera, uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefetireza. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vataura neStudio 7 vanoti kushayikwa kwemari mumabhanga kwakakonzera kuti vanonoke kurima, sezvo vanotengesa mbeu nefotereza vaida mari kwete kutenga nemakadzi. Kunyange mwaka wapera mvura yakanaya zvakanaka, vakawanda vakatadza kukohwa sezvo vainge vasina mari kutenga fotereza. Mumwe murimi uyo anorima kumhangura achizotengesa zvirimwa zvake muchinhoi, vaLamektandi vanoti vakadzurerwa kumashure zvakanyanya nekushayikwa kwemari mumabhangi. Vatandi vanoti mari vanoishandisa kubhadhara vashandi nekutenga mbeu, sezvo vanotengesa mbeu vasingakweretese kana kutenga nekadhi.
Tina mari yakakwana yekubhadhara navashandi, keshi chese haisi kufambidzana kuvanhu. Tichitengetine keshi nhei tichikubhadhara mushandi hasiki wani. Koita challenge yema fertilizers. Vanhu vanga vachikwanisa kupa fertilizers nezvikwereti vanga vasisina assurance nemari yedu neikonomi yedu yanga isina kustabilize.
Mumwe murimi wekumakonde vapanashe Gwanzura vanoti rimwe dambudziko rakasangana nevarimi kurambwa kwechibagi chavo nebazi reGrain Marketing Board kana kuti GMB, vachiti chine hunyoro husingabvumirwe, izvo zvakaita kuti vatengese chibagi chavo nemari iri pasi kuvatengi vakazvimiririra. Izvi zvinotsigirwa navatambi avanoti chaishamisa ndechekuti vavaitengesera chibage vaizochitengesa kuGMB kwakare, izvo zvairatidza kuti kuGMB kwainge kwoitwa zveori.
Kwangu kune mamwe madambudziko kuti pataiende pachibage cheGMB. GMB yaigona kuti iyo kana yakanga yaona kuti chibage chaikuda chakukwana, tekuona kuti chibage chaa chakawanda. Mumwe munhu uchienda izvozvo saizvozvo osvikonzi haiwe product zvako hazvisi kukwanisa kuti accept from GMB, rine moisa yakanyanya. Vanokuchi uri kuona kuti same product zvandina ndo the same product zvonauyi, chibage icho chaenda nauyi ndo chandaimisa inini. Ndazosvika mumwe munhu tonosvika choaccept from GMB chazobva kupi moisa yacho, zvichimunzi famba kuda kushanda nyaya yacho uko mhomwe kaa.
VaBlack Moore Mutohiro vakapiwa mbeu nefetireza zvekomandi agriculture vanoti zvekurimisa zvinofanirwa kupiwa nenguva uye zvakakwana.
Matambudziko anga kungwanikwa ichijasti dhirimende rangoitika manjamanja yekurimiswa kumandi.
VaMutohiro vanoti GMB inofanirwa kupa varimi mari dzavo nguva iripo kuti vakwanise kurima zvakare pasina dambudziko. VaMutohiro vanoti varimi vanofanirwa kurumurwa kubva mukuyamurwa nehurumende nguva dzose. VaMutohiro vanoti varimi vanofanirwa kusvika pavanofanirwa kuzvimiririra, kwete kuramba vachingoda kupiwa mbeu nefotereza nehurumende.
Let's not only rely on the kungopirwa chete kuni fiti taisusuwo chimiro nekwedo kuti kamarika ndatengesa kaya nditanga kuti kuti pirawo inini pachangu kuti ngo fertilizer yangu iri mishonga nezvimwe government pane zvotibatsiridzawo ini vanoti ndinondatopa nemwe step rather than to wait kuti from scratch government ngaindiitire no isvuti ngatiwane kuita apa nemwe step so that kuti government ikatitochipini zvinoitawo nyore on their part and on our part also.
Vatandi varoti hurumende inofanirwa kupa varimi matractor nezvose zvekurimisa kuti vashandise sezvo zvichidhura kuti varimirwe.
Hurumende yakakwanisa kupa kuofa vanhu maequipment akaita sematractors maequipments ekani maplanters nemafertilizers then ko yaelepa yedu inenge ichida kubhadhirwa on cash munhu achiwana mari yake ipapo. Kana tapedzirana toita mari yako yoenda kubasa munhu oenda kubasa kazi kuno nakachizoti mari yakaiwana.
Varimi vanoti mbeu nefotereza hazvifanirwe kupiwa vachishandisa vanoita zvematongerwo enyika sezvo zvichizopedzisira zvave kutengeswa. Nekuda kwenzara yanga yogara yapfunya chisero munyika, hurumende yakaita chirongwa chekuti nyika ive nezvekudya zvakaikwanira chekomandi agriculture. Kunyange hazvo chirongwa ichi chakabudirira, vamwe vanoti chakaitwa pachizivano uye chakatora mari yakawanda zvokuti dai hurumende yakatenga chibage kubva kune dzimwe nyika vangadai vakawana chibage chakapetwa kaviri pane chakawana nyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Aka Chiguriwa.
Vanhurume vakawanda munyika vakoshesi nyaya yekuzvipinza munyaya dzekuronga mhuri. Kana kuchitariswa uwandu hwevanhurume vanotsvaka zvirongwa izvi kana kuperekedza madzimai avo, Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mushandi kuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanoti kunyange hazvo vachikurudzira kuti vanoda kuronga mhuri vauye vari vose murume nemukadzi, varume vashoma vari kupinda munyaya dzekuronga mhuri.
Tinozoona kuti ana mai naana baba vanoita dambudziko kuti mai vanovatora kana kuti voita mekoti nzira yavada kuronga mhuri nao. Nao mhuri yarongwa nenzira iyoyo, baba voti iyi handisi kuida. Padoita problem. Saka tiri kukurudzira kuti kana vanhu vechironga mhuri ngavauye baba namai togara pasi tese, baba onzwisisa mai onzwisisa, kuchaka nzira yavanoda kuronga nayo mhuri. Iyoyo method inogona kugara pamba ipapo nguva yakareba and method yachabva nemunhu wangu. But tikatarisa ipapo tinoti varume vari kuuya here kuronga mhuri vashoma vari kuuya ende nguva shoma zhinji yacho mai vanu vachiti ndatomaunze ndautora rupu yacho baba vaizivi vatuma madhikuti ndamotoaro ndiyo yandiri kuda endamwaisi vajadhero havazivi kuti maproblema acho anobuda kana vaisi vajadhero chii havazvizivi saka tiri kuti baba namaingavai vese.
Mumwe mugari wekubudiriro vaJoshua Simango vati vavapinde munyaya dzekuronga mhuri sezvo nzira zhinji dzekuronga mhuri dzakadai sejadhele, loop nemapiritsi dziri nzira dzinoshandiswa nevanhukadzi chete.
Mamethods mazhinji anga ari exposed kuvanhu anoapply kuvakadzi zvimadhipu maanzichiyaneswa muloop. Saka methodi uchaenda kuvarume it needs a lot to make a big decision because kuitwa permanent sterilization. Saka that's why maybe most men are not keen because methodi uchaendisa vakadzi most of them are temporary unogona kuzongokana ukachinja decision system ese whilst for men is mostly permanent sterilization.
Valion Moyo vanotiwo nzira yenguva refu yekusunga machubhu kana kuti pachirungu vasectomy inogona kushandiswa nevanhurume kwoupenyu hwese, asi vanoti izvi zvinotyisa varume kuti vapinde munyaya dzakadai dzekuronga mhuri. Vamoyo vakurudzira kuti kutsvakwe dzimwe nzira dzakawandawo dzinogona kushandiswa nevanhurume asi dzisiri dzeupenyu hwese.
Nzira dzachina dzekudzivirira dzingashanda kuvarume kazhinji tine kubva kunakare kuti murume anzi murume pane kufunga kuti kana ndichikwanisa kunge ndichikwanisa kuti ndive muzvari muzvarisi ndokunziwo ndidzi murume. Saka zvinonetsa kuti muti murume atadze kuzvara panogona ita dambudziko pamafungiro emurume kuti hanziwo murume. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinogona kunetsa pakuti varume vatore nzira idzodzi dzekudzivirira dzekuita family planning izvozvo. Kuve nenzira dzakawanda dzingagadzirwa kutiwo kana ari mapiritsi anogona kunzi pamwe murume amwe mapiritsi but zvisiri zvekuti zvinobva zvava zvachese kuti haachakwanisi kuti azozvara again.
iyo I think ndo nyaya inonyanyonetsa kwarume iyo.
Mumwe mugare wemuHarare amai Chido Madziya vatiwo vanhurume nguva zhinji vanosaidzira madzimai ari ega kunyaya dzekuronga mhuri. Amai Madziya vati varume havadi kubatsirana nemadzimai mudzimba mukuronga mhuri.
Varume havadi. Varume ndongoona kuti vanongosaidzira madzimai kuti madzimai ende munoitwa imimi. Zvakafanana chero pakutestwa chep-chep. Vashoma varume vanokurudzira kuti mukadzi wangu andeiti mbonotestwa tione kuti blood red rakamira sei. Anongoti kana iwewe watestwa iwewe, marizao dzawawana iwewe, ndiwo akangofananawo neandinawe nini. Asi iwo vaine zvavanenge vachizobata-bata kunzoko. Pakutestwa pachona ipapo munhu unogona kunge iwewe mukadzi uripo uri negative. Murume azogona kuwanikwa ari positive. Saka ivo kuti vazvinzwisise izvozvo manje havazvinzwisisi. Vanenge vachitongo kuti marizao dzawasangana nawe yayo ndoanodi ndo atinawo test. Saka varume havadi zvefamily planning izvo havatombodi zvavo zvachose.
Asi vaHarrison Dube vanoshanda nesangano rakazvimirira rechiedza Child Care vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa zvikuru nyaya yekuronga mhuri sezvo zvichivabatsira kuti vana vavo vakure zvakanaka vakavasiyanisa. VaDube vati pamusoro pekusungwa zvachose vanhurume vane mukana wekushandisawo makondomu chero hazvo achishandiswa zuva nezuva.
Kuzvipeni zvangu kunyaya yekuronga mhuri ndoitambira nekuti inoita zvakanaka kuti tione kuspesa inonzi child spacing zvakanaka save nokuti vana vanogona kungoturikidzana zvisina mutsarukano. Saka vana vada kusiyana nekaspesi kakati ombichana kuti vaone kukura zvakanaka kuti kwanise kuti nomuchengetawo mune zvakanaka nechild spacing.
Vanhurume vazhinji vaudzawo Studio 7 kuti havana ruzivo rwakanyanya nezvekuronga mhuri kanawo nzira dzinogona kushandiswa nemadzimai avo. Vakurudzira masangano anodzidzisa nezvekuronga mhuri kuti vaitewo zvirongwa zvekudzidzisa vanhurume zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 musi wegore idzva kudai January 1, 2018.
Simba here vateereri nyika yose ndinoitwa tine imonetsi ndiri muno muZimbabwe kuHarare. Tiri kufaro kwazvo nguva yasvika munyika yedu ino yeZimbabwe festive season. Chavanongo yakanaka yekuve nemhuri pasiri pekunge tichishanda mazuva ese achiunganidza kuti mhuri irarama sei. Tikakwanisawo kufamba zvakanaka izvozvo munzira medu hamusina mapurisa zvavo kuendawo kumaholidays. We are now back tatarisana neholiday yenyu ye. Tiri kutarisira kuti munyika vanhu vachafara vachifarira gore idzva. Gore idzva iroro robatsirwa vanhu vasina mabasa, vanhu vari kufumbika kuti vagoni kuwana upenyu hwakanaka. Nyika yedu ifambire mberi. Tiri kufara kwazvo tapinda mugore, asi nyika yedu yeZimbabwe tinotarisira kuti vatungamiriri vese vari munyika yeZimbabwe vachaitawo kuti nyika ino ive free kumunhu wese zvake chizvarwa cheZimbabwe agone kurarama zvakanaka tiwane upenyu hwakanaka. Maita basa, tinokorokotedza nyika yose nichiti makorokoto egoredzva. Tatenda.
Ini nanti Donald Mambo mandiri kuno kurasen di South Africa. Ini para tangguh ini zoro, maka dah zoro regima, zoro regore, zara terjaga nak. Nunggu para ni zoro izno. Ini para lagi kucing jatuh kita orang minde kumusha. Bagus kita orang kade pasi garu. Maka pada hari ini, nunggu kumbira waktu yang nangka guadila, ceri lah ketinggal sih cuma istilahnya ispak. Asyik kau sih, sebab kau sih sekolah jeregedu, kau sih zoro nuna jalan di Zimbabwe, terus riba di Zimbabwe. Iyo ni lah, mereka nak kami kamera. Jadi jangan dikoshi esui. Jom Morisa, waktu itu orang baru pun fuma. Zena, anak baru itu masih di Happy New Year. Jom Morisa, Zena, Johnny, am suku orang baru koko fuma. Jom Morisa, feeling kerjaanga pada dia tak kau pagi. Jom Morisa, esyo masih anggar itu jengke jengko. Takari, muri aja kita waktu mereka naik tu agandi. Jom mau awal ni muri esui. Jom Morisa, dia orang buku siapa pasi nurum doang. Jom dia orang Johnny kita masuka. Jom Morisa, sekur orang ini sibuk beru. Sekuru kuzae kugweru, ya muri gawe koko, sekuru elasto mtodi na sekuru ene jomtodi. Shamari yangu li bati, shitamba, ndo morisa sekuru wangu wachifadza, hapa from 86. Masi wano wari kuno kusat Afrika waka shanya, zora wa muri kuno, ya morisa wane muri awe koko. Ndo morisa watereli lesele studio sete. Takasimbo kutenda ipa studio sete. Ningo tilambaye maka shinga warungi. Ambaye mshiti pana uze, msa neta, msa neta, atine teri rais, nenge chingo wakungu wazese. Ne watereli renyu, watinu, wamno vimbana awe, isu jirimba nini. Kienda mkoma kanono kawande na imaita basa guruche zibundi basa mkoma kalia ya tenda chote.
Makadi chaizo wanawe Zimbabwe kose kose kwa muri inofara chaizo inindi naituwa Peter Tawagwisa ndiriku nukuli sutu inofara chaizo nesirukitika kunika kwetu kwa Zimbabwe huko kisirukita zichinja urumende irukuchinja. Saka tukuda kutikorela tukutanga era 2018 zvinhu zvirambe zvakangoinda kugwara rakanaka zvapinda musango vana veZimbabwe inamate ifarire chaizvo kuti nyika yedu isumukire muufumi hwayo tose tigovane keke renyika zvakafanana tirambe tichiendera mberi nokubudirira. Doa chaizu zanduda kushuvira wanawe Zimbabwe kwa rati kutanga hiri. Rati kutanga la 2018 kushawa na maelections. Chino tarisira wone chisho changu njino kutu maelections awai tuwe zakanaka murunyara roo. Wakundwa wakundwa. Mashituwa yes, ena roo takundwa kana wakundwa. Zote za chaizu njino zakaitu wa masoja ya Zimbabwe. Saka nifaza wosu kuru kwa suko na masoja ya Zimbabwe wachisangana na wanu. Te kutanga, saka tuda kuti kubata na kupamoche tuko masoja ya Zimbabwe. Nimiru shinji. Rambu rokangu daru sakani uliwa masuja ya Zimbabwe. Pachaiti kama elections, kana vari kutonga iku zunezi waka kundiwa na opposition. Kawa bufume. Doku titikuramba tisiwa remiketa. Chishuo changu chaisu chanturu kutarisira icho choku yika edu ya Zimbabwe. Doso da zangu kudabu pazisa muriose Zimbabwe kose kose kwa muri. Inikazaka siyana siyana na kumusha iku kuku. Nuku kwa saa indi. Nuku kwa saa wanuwese wanondiziva kumusha kumasingo. Kuzumuto kwa maoto. Ninoti makadi mose ndo kwa samu kumo wangu Baba Pamela, ningina wangu wana Alexander, wana Alan, wana Stuart, wazukuru mose, na mati sekuru wangu kumusha kwa wangu kumo haji. Ninoti kuti muno simba here, murima mumoyo mangu ndiru kufunga icha izo. Notarifira kuti kukara ndiru fana wangu nchitu uya wukumusha, tuwe pamwichete, chandira nika edwe Zimbabwe. Na tenda wangu cha izo.
Avo vanga vari vatereri veStudio 7 vachitipa pfungwa dzavo musi wegore idzva, tinovimba kuti muri kufara kwese kwamuri.
Watch it. Zviri kubva pasi pasi. Yeah.
Uri mumanzi unotapira uchibva kuna Tanga wekwaSando uchinzi Paida Moyo uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vechideki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa, sarudzo dzakachena, mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikoro mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefertilizer. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru na7 PM. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuno kwatere mudande mutande redu rinonzi www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivanzi Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti farai zvakanaka muzuva regore idzva ra2018. Vanofamba mumigwagwa, musanwe doro kana murimi muri kutyaira.